Vanhu avanoti nekuda kwekuti chikwata cheG4 chechakakundwa pakurwisana kwavaiita muZANU-PF nechikwata cheLacoste kutora masimba emutungamiri wenyika, nhengo dzacho dzinokwanisa kusavhotera mutungamiri mutsva webatu uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Zvikwata zviviri izvi zvinoti G4 icho chaitsigira amai Grace Mugabe neLacoste icho chinotsigira vaMnangagwa zvairwira kutora masimba kana vaMugabe vachinge vabva pachigaro. Kunyange zvanga zvave pachena kuti chikwata cheG4 chainge chave nemukana wakakura wekutora masimba mushure mekudzingwa kwavaMnangagwa mubato pamwe nemuhurumende, kupindira kwemasoja kwakamutsiridza mukana weLacoste, izvo zvakaita kuti vaMnangagwa vatore masimba. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe vaOwen Gorejena vanoti mukana webato reZANU-PF kukunda musarudzo dzegore rinouya mudiki zvakanyanya. VaGorejena vanoti vanofunga kuti nhengo dzechikwata cheG4 dzichavhotera munhu asiri vaMnangagwa, sezvo chiitiko chakadai chakamboitika musarudzo dzemuna 2008.
Ndikuti pakati peG4 neLacoste, I don't think they are united. Because zvakabvira kudhara in 2008 pakarwirwa bhora musango. Then zvokwanisa kuitika sei mu 2018? G4 chokwanisa kurwira bhora musango. Then kuti Mnangagwa asatase asahwe nevama upcoming elections a 2018.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi amai Chipo Munonyara, avanoti nhengo dzeG4 dzakarwadziwa nekugadzwa kwavaMnangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro zvitatsiva nekuvhotera nhengo yerimwe bato.
G4 inogona kuvhotera mumwe munhu kwete Mnangagwa, bhosi inoratidza kuti yakarwadziwa nokupinda kwaMnangagwa.
Amai Munonyara vanotiwo chimwe chichaita kuti ZANU-PF ikundwe ndechekuti vaMugabe avo vaifungidzirwa kuti vanobira sarudzo vanenge vasisipo, nekudaro sarudzo dzinenge dzakachena.
Ndifunga kuti ZANU-PF inogona kuwina 2018 wosi kana Mugabe akabva airiga maelections ezvezvi, it will be fair and fine, and ichangoona kuti inongodyiwa.
Asi nhengo yevechidiki yeZANU-PF yekuShackleton muchinhoi Sonai Matura anoti kusawirirana mubato hazvisi zvitsva, asi kana voenda kusarudzo vanobatana kurwisa muvengi wekunze, izvo zvichaitika musarudzo gore rinouya.
Hatingazvitarisire, because G4 yanga iri mufunction yeZANU-PF neLacoste yanga iri mufunction yeZANU-PF. Chese chavanhu vamwe chete vabatana vari kutungamirwa nacomrade ED Mnangagwa vaive president weZANU-PF. Saka iyi ZANU-PF imwe chete taakubatana tiite maelection, tikunde muvengi wa2018 tihwine, tikwanise kutiti tizotongazve.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaEdmore Mazarura vanoti kunyange bato reZANU-PF rakachinja mutungamiri, vanhu vakawanda vanotarisa maitiro akaipa ebato kwete vaMnangagwa sedungamunhu. VaMazarura vanotiwo vaMnangagwa munhu asingadike nevanhu vanovhota, vakapa muenzaniso wokukundwa kakawanda kwakaitwa vaMnangagwa nenhengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaBlessing Chebundo musarudzo dzeparamende muKwekwe Central. Vamwe vanoti bato reZANU-PF ranga rasviba nekuda kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira uori hwanga hwatekeshera munyika, kushayikwa kwemabasa, upfumi hwaenda kumawere pamwe nekuvharwa kwemakambani, uko vanoti vaMnangagwa vakwanise kugadzirisa sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakwezve vanhu. Vanotiwo vaMnangagwa munhu anozivikanwa nekukundwa musarudzo dzemunyika pamwe nedzemubato. Vachitaura pavakagadzwa semutungamiri wenyika nechishanu chapfuura, vaMnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa gore rinouya sezvanga zvakarongwa uye zviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.